manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 19/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inopasisa budget ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji kuti nhengo dzeparamende dziri kuda upenyu hwepamusoro veruzhinji vachitambura. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti bato ravo raita zvakawanda zvinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Nume yemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema inosangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende inonzi yakapasisa budget regore rinouya ra2025 usiku hwadarika. Iro rinonzi rawedzera kudarika zvarakambenge riri muurongwa webhajeti wakaturwa negurukota rezvemari mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti bhajeti iri ringe richikura uwandu hwemari yave kutarisirwa kushandiswa. Izvi zvinowedzerwawo nechikumbiro chinonzi chakaiswa nenhengo dzeparamende chekuti masachigaro 30 emakomiti eparamende atengerwe dzimwe dzimotokari dzekufambisa. Zvimwe zvinonzi zvawedzerwa muurongwa webhajeti uhu zvinosanganisira zvekuti nhengo dzeparamende dzipiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare, dziwedzerwe mari dzemihoro pamwe nedzokubatsirikana uye kuti mari dzakanangana nebudiro yematunhu kana kuti devolution fund dziwedzerwe. Asi izvi zvinonzi zvasimudza kugunun'una kukuru kubva kune veruzhinji avari kuti nhengo dzeparamende hadzisi kutarisa mamiriro akaita zvino munyika umo nzara yapfunya chisero uye muzvipatara musina mishonga. Urongwa hwebhajeti hwakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube musi wa28 Mbudzi hwaive hwemari inoita US$7.7 billion. Asi zvave kureva kuti mari iyi ichakwira kudarika pazvichitevera zvimwe zvazopfekerwa izvi. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumiriri wemaronde raCentral muParamende varisa chigaro wekomiti yeParamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaCastan Mateo webato reTriple C.
Hapana chinyowani chiri kumbodhimandwa nemaMP. Mubhajeti ra2024 regore rino, pane zvanga zvakanzi maMP vachazoita. Munoziva zvinoitika maMP vanhu vanobva Zimbabwe yese. Asi saka tisi pavanoya muHarare vanospenda svondo rese vari muHarare. Saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madii kuwedzera bhajeti reParamende kuti tisazonyadziswa senyika. Munomboziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maParamende dzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers of parliament mari akatambira haipfuure $500. Mamembers of parliament emuZimbabwe they are the least paid muAfrica yese. Of course zvichinoitika ndechekuti vanhu vemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa maMP anotoda zvinhu zvekuti vagarika bati aiwa kana haisiriyo nyaya yacho.
Asika muchangobva kupiwa dzimotokari sei mava kuda dzimwe motokari zvakare.
MaMP akapiwa motokari ndizvozvo. Asi pandakapa ripoti inini ndaipa ripoti yanga abva kumachairpersons. Machairpersons ndo akafanana nevaminista emuParamende. Handiti vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite. Like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi, handiti muri kuona. Saka vanofamba, saka vaiti tadika vano motokari dzidiki zvadzo zvekuti tifambise mafambiro atinoita nekuti in 2 years dzinenge dzaparara motokari dziri dzehurumende. Ndochite zvaitaurwa izvozvi.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemaMP iri pakuti vanhu zvavo zvivanakire vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara, zvichiwana mishonga, zvinhu zvichigadzirisika munyika dai nyika yakagadzirika. Munoti
magona stereji papo. Da kutawari rai. Nyaya yosu patara yaka taurwa. Ende doya yaka taurwa nguwa yaka reba. Maka taura maka veneka mwanzi muhansad. Nyaya yosu patara yaka taurwa. Yema cancer machine. Yeshi yese. Yaka taurwa wana waka shia zira waka taura munu wese. Asisho nile kibuti. Vema pepa nao. Wanyongo nunga pataurwa jema MP cheti. Asitai kuri kunzi. Waka tarisa kutichiti yaka taurwa jema MP. Paka taurwa zinu zese za munga funge zemunika munu. Nisa katati. Zeparamen yangeri budget number 2. Kulima budget 41 yaka taurwa.
Saka chichi chaitika pamberi. Rato pasi square. Kana utisha garu wa pasi zakare.
Budget rato pasi kwa nezuru. Rato pasi kwa nezuru. Pane za hawe zirwa. Zaidi uone ma MP disozo. Asi zishini chisi mapakara. Zahawe zirwa zakare. In fact, budget reparamen it's about 1.7 billion. Zig. Anikia. Budget na healthy. Rato shika kuma 20 or 30 billion. Rawe zirwa zukuru. Kujitenga zirwa zirwa zirwa.
Vanga varu miriru we marondra central paramende varisashi garu we komite paramende inonani shukubudisikuwa kwa mashoko wakastu ni mateo we batore triple C varu parunare kububi kumatewele lent north in studio 7. Mutungamiri wezano PF wari zvakare mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanoti bato ravo raita basa rinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Asi vagari vakawanda munyika nemasangano anoshanda akazvimirira vanoti vamunangagwa vari kurarama munyika yavoga sezvo vanhu vatsvukira nenhamo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusoro-soro mubato rezanu PF yepolitbiro vamunangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezviminga mupenyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana veZimbabwe vanyemwerere.
Kunyangwe takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure, ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu usimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo. Ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise.
Vamunangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita rezanu PF kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadande mutande pane kutevedzera matano anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo. Vatiwo Zimbabwe inezviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuAfrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo. Asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino, vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust va Precious Shumba.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa na kuzvipatara, vari kushayiwa mari yekudya, vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro. Iwo ndoo vari kufunga kuti vari kugona. Vanhu vari kutambudzika zvikuru.
Asi mukuru wesangano Red African Cause Trust va Elton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yeZanu PF.
Vashandi vaakutambira zviri nani zvichisanganisira nebonus ravari kupuwa gore rino. Totarisa mugwagwa, totarisa kumamaini, totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa, totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzogadzirisa energy sector.
Kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana veZimbabwe kwataurwa navamunangagwa, sangano reZimbabwe Statistics Agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu 11 kubva muzana havana mabasa. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions anoti uwandu uhu hunogona kusvika kuzvikamu 70 kubva muzana 80%. Vatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reproject vote 263 vanoti zvichida dziriko dzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kozoitawo dzakasaririra.
Zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu zvichibudirira tichichinja mararamiro evanhu vedu. Zvinhu zvavari kutaura zvinoona kunge zviri izvo zvatiri kuonawo kwatiri, asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zviri kunge zvichichinja.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato rezanu PF riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka.
Vanhu vakabhenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato rezanu PF, bati rudende rwenyika yeZimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvimatongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza huori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvimatongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru wezano PF waitwa uyu, vamunangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta reBulawayo vapelekedzela Mphoko. Vakorokotedzawo amai Netumbo naNdindaitwa, avo vaive vakamirira bato reSwapo muNamibia, vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita, asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, echinoyo chiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya mabatani pa batani rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp channel pa VOA Shona. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vatambira nhume yatumwa nemutungamiri wezambia vaakainde ichilema vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vainoki Kavindile. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita kumuzinda westate house, vakavindile vati rwendo rwavo rwanga rwakanangana nekunzwawo kubva kune mutungamiri wenyika uye vari sachigaro vesadic vamunangagwa. Ngatinzwei vakavindile vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navamunangagwa.
We were chair before he came. So from time to time, it's important that we come to consult the
chisu taive nechimuti chasachigaro wesangano resadic, saka zvakakosha kuti nguva nenguva tigone kuuya kuzoonesana nekupangana mazano nasachigaro aripo panyaya dzakasiyana. Sekuziva kwenyu, Zambia neZimbabwe dzine ukama hunobva kure. Patapedzisira kuuya, taitsvaga rutsigiro rwemumwe wedu aida kupinda pachigaro chemukuru weAfrican Development Bank. Rutsigiro urwu takaruwana.
Avanga vari vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vainoki Kavindile vari nhume yavaichilema vachitaura nevatori venhau kustate house muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura kana wogurukota rebazi iri vaAmon Murwira. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvinoitika chaizvo muukama noushamwari nohusahwira hwenyika zvinosanganisira neorganization inenge iripo yakaita seSADC, kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa nenyika yakaita seZambia kuti zvinge zvichifambiswa mugungano reSADC, zvinofambiswa nenzira idzodzo dzaitwa nepresident weZambia kuti tuma munhu wavo unokosha kuenda kuna chairman weSADC kunoti munungunu vachiita makuhwa avo nokuti tozvifambisa sei, nokuti vamunangagwa ndiye chairperson weSADC pari zvino, kana kuti Zimbabwe ndiyo chairperson weSADC pari zvino.
Pane zvakawanda zviri kutaurika pakati peZimbabwe neZambia. Tingati ukama hwenyika idzi pari zvino humire sei?
Pari zvino ukama hweZimbabwe neZambia handivoni kuti kunganzi hwakaipa. Ukama hwakanaka hongu. Apo naapo savanhu panogona kuita mashoko anogona kunge achitsamwisa vamwevo, asi izvozvo chete hazvinganzi izvo ukama hweZambia pari zvino neZimbabwe hwakaipa. Aiwa, hwakasimba, hwakabvira makare kare. Ukama hwokudyidzana zvinoenderana nenyaya dzoupfumi hwenyika, kutengeserana kana kuti zvamagetsi kukaribha kuya uku. Saka ukama hwacho husawira, kwatingati husawira, hahungoputsiki zvenhando.
Sevavakidzani vamunangagwa navaichilema, handioni vari kusangana. Turi kunyanya kuona nhume. Zvine zvazvingareva here izvi?
Kusasangana kwavaichilema navamunangagwa kwenguva yakareba kubva pavatonga vaichilema zvinogona kunge zvichiratidza kuti vaviri ava havanatsokunzwisisana, kana kuti mafungiro avo panyaya dzokutonga akasiyana. Asi panenge paino mukana wokuti mamirira zvakaita izvi hatingandovonani tichitaudzana. Ipo pano umo mukana wokuti ndinogona hangu kutuma vamwe vadiki kwandiri kuinda nezvandine chida kutaura napurezidhendi.
Havanga vari nyanzviyo zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mushinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsikirirana pagungano remunamato muIbadan, guta guru redunhu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweNigeria reOyo, kwakonzera kufa nekukuvara kwevanhu vakawanda. Izvi zvaziviswa nhasi nagavhana wedunhu iri Vasei Kakunde. Chiitiko ichi chaitika pachikoro chekereke Islam, apo vanhu vakawanda vanga vaungana pamutambo wemhuri. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nhasi varamba muono wekuti kubviswa kwemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad pachigaro kunoreva kuti Russia yakakundwa. VaPutin vataura mashoko pamusangano wepagore vavanoita nevatori venhau vachiti Russia yakazadzisa zvinangwa zvayo muSyria, umo yakamhanya kunopa rubatsiro rwechiuto kuhurumende yavaAssad makore anodarika mapfumbamwe adarika, ichibatsira kudzivirira vapanduki kubvisa hurumende pachigaro. Dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika rinonzi nevakawanda rave kukanganisa mararamiro avo sezvo risisina boka rariri kusiya. Svondo rino kubva nechipiri magetsi anonzi akadzimwa nyika yose kusanganisirawo nenyika yeZambia, ukuwo kwagara magetsi anga achidzimwa-dzimwa pakati apa. Asi vamwe vari kukurudzira hurumende kuti sezvo dambudziko iri raita ndambirira hosha yemuhura, hurumende inofanirwa kutora matanho anoripedza zvachose, akaita sekuti dzimba dzose dzishandise magetsi ezuva kana kuti sola, magetsi anogaiwa nezesa onangana nemakambani nemigodhi. Zvinokwanisika kuitika here izvi? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nokubvunza vaDzokora kuti vanoona sei nezvedambudziko iri.
Munyika maita chirwere chehurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika, yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba demu yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navaDzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti?
Totarize kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko rekushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro, zvichitevera dambudziko rakaita kana pachinzi inonzi synchronized blackout. Zimbabwe isina magetsi. chivi zakato nevano na magesti kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination magesti hasi shaka nekuda kwekutadza kutoka kuhurumende magesti shaka kuti pane chaitika kunzimbeba kukara kugwenya remagesti renyika inobata nyika mbiri Zimbabwe neZambia iko zvine izvi nyika mbiri dzvari muvari vanga chimbi chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro timwe tinofanira kuzivikanwa
asi musati maenda mberi Dr. Mavaza dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu idambudziko ragara riri rumara magetsi muZimbabwe
asi dambudziko razoita kuti magetsi aya arambe ashaike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarumwe zuro idambudziko rakonzerwa iroro neproblema yatataga zvaiyi ehe magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwani ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadya mari vakagadzira vakatoshanda magetsi akatobeta nani but pakati yakaitika iyi mazama irapfuura ende iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuteera iri pakati pekugadziriswa hainei nekutadza basa kwehurumende
vadzokora ndadzwa muchiseka pindurai tinzwi
ungatadze kuseka zvinotosekesa chero mbavha yakawanda vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi manmade voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese aiwa hazvisi kuitika kwese kwese magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa zvakapfurikidza mwero uye nyaya yavari kutaura kuti haisi manmade iri kutori manmade ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero nekuti ndo zvinoita china izvozvo inobatirira haisi shamwari yakanaka
Dr. Mavaza pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here ichi
hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe sola mudzimba iko zvinezvi kune makambani akawanda ari kuisa sola mudzimba mumaruva vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisirwa sola kana mwedzi mazuva akatarwa akwana vanenge vasisabhadhari inenge yava yavo kana in other words vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year kupera kwegore rinouya dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitika izvi saka haisi nyaya yepolitics vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu ngavaise chokwadi chiratidzike chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yake
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7 manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 vakamirira kugadzwa semutungamiri weamerica vadonald trump vari kukurudzira kuti nhengo dzeparamende dzirase bhiri riri pamberi pedare reparamende iro riri kuda kuti mari inoshandiswa nehurumende iwedzerwe vachiti bhiri iri rine zvizhinji zvinoda kugadziriswa sezvo rakarerekera kubato riri kutonga redemocratic party mukuzeya nezvenyaya iyi marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reconcerned citizens vatim muringai
nyaya yebhajeti iri kutaurwa iyi ndokuona kunge matangiro achaita administration avo anenge akati bhendei nokuti tinoziva kuti without this budget financing yekuti magovernment departments maborder agents tsa agents nemasoja abhadharwe zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka
munoona bato redemocratic party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vajoe biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavadonald trump verepublican party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weamerica
Mademokrati watowana omukana wekuti vaite maadvantages nokuti tinoziva kuti makore anotevera maviri kuchange kune midterm elections, saka yatova an advantage to the Democrats government ikavharwa.
Iko kunonzi kuvharwa kwegovernment kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti maessential services anoshandiswa nefederal government kazhinji achashanda into their maximum capacity. Saka tinota zonge vemapasipoti, kuborder controli, kuTSA kwandambotaura kuya kuya, nemamwe madepartments makuru, masoja nezvakadaro daro vanenge vasina mari dziri kupinda. Saka inenge inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika? Zvinhu zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa. Saka madhemokrats nemarepublicans vakagara pasi, zvinoona kuchibuda masolutions. Asi ndiri kuonaini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenator. Saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa?
Zvakaitika. I think past administration yakamboita inenge ka shutdown kadiki toziva kuti panga pana Obama vakambothreatena. Handicharangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana, but aiwa, chinhu chinowanzoitika. Vakamboita I think last time I remember tofunga mavhiki maviri vakazobvumirana. Saka ihehe zvinoitika izvi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reconcerned citizens vachiongorora zvematongerwo enyika vatimu Muringai vachitaura naMavelous Muhlanganya uye westudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 makadii mose. Ndiri kukumbirisawo PaStudio 7 timutibatiro mukuru weutano weHealth kuti ari kumbofamba here muzvipatara kuona kuti makamira sei. Ndakarwadzirwa muchipatara chihombe parerenyatwa hospital. Vane hama dzavo dzinenge dzatorwa ropa, vanhu vakabatirana zvigubhu zveropa kuenda nazvo kumalaboratories. Zviri kureva here kuti government yedu haina malebo pachipatara ekuti kana vatora munhu ropa votesta ipapo? Zviri kudiwa utarise mudenga ngura yaita chipatara cheparerenyatwa. Mabeds ndakabatikana, ndakarwadzirwa neupfumu hwetiinawo.
Makadi kwana kumajonga inawo ndirikungotira pamusoro penyaya yenzara chete, pamusoro penyaya yenzara kuno kumaruwa kwatiri kunoku. Nyaya yenzara yakashata, nyaya yenzara yakashata. Tashatirwa kunokukani, tashatirwa nenzara kuno varume, tashatirwa nenzara kuno. Hurumende yakasautiwawo kani, hurumende yakasautipawo chikafu. Ndidi chafeti chabata pabhikita.
PaStudio 7 magadi kwana jonga magadi ikweni. Ndoda kumbobvunzawo kune ava vanenge vafamba vachitaura kuti vamunangagwa 2030 vanenge vachitonga, vanenge vachiriko vachitonga. Vambovafunza kuti vane vachitonga chiko, chevane vachitonga. Tisatizivi kuti chevane vachiriko vachinhu vane vachadeiso vachitonga chii. Isoda mutungamiri, hatidi mutongi. Toda mutungamiriri wenyika anofambisa nyika kuenda mberi kwete mutongi. Asi da zvekutongwa izvo taneta, nyika yafa, nyika yaora.
Studio 7 makadi zvenyu, tinokutendai ndi baba wewanhu, baba chinogure. Chinoshamisa nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwedu huri kutambisa mari yenyika instead yekuti hubhajete mari. Kune nzara iriko ende kunotaridza kuti kune nzara zvakare gore rinotevera, but vari kutambisa mari vachipa chivhayo, uchiita nayo madiro kupa vanhu dzimota kudinidini, vanhu vane mari kare instead yekupa varombo. Imo muzanu PF macho mune varombo vakatozarisa varimo mumamisha.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi munyika uye kuti izvi zvinobata sei madzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Paramende inopasisa bhajeti ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji vari kuti rakawandira kumusoro setsvimbo vasha manhengo dzeparamende dzichiisa zvinodziyamura chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo.
soku isika tisenda.